Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF vakanda bambo repeturu parange richiita musangano waro munhandare yeGadzema kuChinoyi nhasi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vose vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Vachitaura nezvechiitiko ichi, vakafanobata chigaro chemurongi wemabasa mubato reTripusi vaAmos Chibaya vati mabasa eZANU-PF. Izvi zvatsinirwawo nevakafanobata chigaro chemumwe mutedzeri webato iri amai Linet Karenyi Kore.
Chinhu chasara neZANU-PF kuchidyidzira. Vakazama kurova zvikashaya basa. Vakapasira dzimba zvikashaya basa. Asi chasara kwavari kukuchichidzirai. Chiregangi mudzei. Ziza rina nyanga. Kana zvikanzi paimbogara nyoka kureva kuti haichagari ipapo. Go and register to vote nokuti peyuvitire zviri nani.
Amai Karenyi Kore vashorawo zvikuru zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekutenderera machechi vachitsvaga rutsigiro.
ZANU yaomerwa kusvika pakupinda mumachechi. Ndine uroma iyi nyaya tinoitaura. Tinoda kuremekedza vafundisi. Vari kuziva kuti Zimbabwe inoda kunamatirwa. Kuti vane madhimoni ekuita violence varege kuita violence. Bati hokoyo kuna vafundisi. Vari kusiya vanhu vachipinda mumachechi. Vachikolonaiza machechi kusiya chimwari. Voita idol worshiping. This is the first time in history. Kunzwa chechi inopindwa ichiti. Ichiimba. Hanzi zvachamisa ndozvandisingadi mumba mangu. Ima muri muchechi.
Vachamisa vasvika bambo iri rakandwa vashorawo nyaya dzemhirizhonga. Panyaya yeutungamiri vati bato ravo richasarudza vatungamiri vatsva.
Takataura tikati we are the citizen movement. Kwatiri uku chaachitsva. We are a new team. Ende hakuna munhu anouya nechigaro. Chigaro chekuMDC hachipinde muTripusi. Chigaro zvichatozobva kuvanhu vavatasarudza. Tinoona vamwe zvigaro burigedhi nezuro nayo chakati munhu anosarudzwa because takati citizens first, citizens as a center. It's an ideological dispossession. It's a philosophical maker. Inyaya promise ya tiri kupa kumaZimbabwe. Tiri kuti tadzokera kuti citizen ndiye number one pazvinhu zvose. Kana tiri kunyora budget yenyika kana yekanzuro, citizen first. Kana tiri kunyora mutemo wenyika, law making, citizen first.
Nekuda kwekusagadzikana kwezvinhu munyika pamberi pesarudzo dza2023 vachamisa vati vanoda kuti United Nations itungamire sarudzo.
Iye ndaimuudza mukoma wangu musikoni kuti hatingaiti zvibhakira zvinongoti tarwa ndakurova woti handina kurova. Tarwa ndakurova woti hatina kurwa. Saka taakuda iwo nenge wakazvimba muromo. Taakuda kuti mukoma kuti nyaya yedu ipape zvakanaka. Yakudawo United Nations because we are a member of the United Nations. Muna 1980 takaiva nethat arrangement. We want that arrangement. Pane maprocedures tiri mubishi. Izvo tiri kutaura navo United Nations. Ndiri kutaura neSADC, ndiri kutaura neAU. Plus vakunditeerera kuti zvinongoona foni kuti tiri kubva kuna chamisa vanomhanya kudaira. Ndokubara zvati pari kuuya uchapa.
Asi munyori mubazi rezvemutemo muZANU-PF vaPaul Mangwana vakaudza Studio 7 kuti United Nations haingapindire nekuti munyika hamuna hondo.
Tingangu achitaiti ngavaende constitution yenyika. Nyika inoi iri kutongwa in terms of its own constitution. Saka hapana nyaya yekuti UN ipindire. UN inopindira kana tichibuda muhondo, isu hatina hondo yatinobuda mai.
Musangano weTripusi wanhasi wanga wakanangana nekutenda vanhu vakavhotera makanzura ebato iri musarudzo dzemabuy elections.